upfumi kuwanu. Upfumi kuwanu.
Vashitaura pavaparura bato refizi muHarare nhasi vakafano bata chigaro chevanoona nezvekufambiswa kwezvinhu mubato iri vakamirira kuita Congress vaGodfrey Tsenengamu vati bato ravo rinomirira nyaya dzegutsa ruzhinji kwete kuti vashoma vari mubato riri kutonga pamwe nemuhurumende vazvimbe matumbu nokudya refa renyika vega veruzhinji vachinhonga svosve nemuromo vatsenengamu vati bato ravo richatorera vakuru vakuru vane mapurazi akawanda vari muhurumende pamwe nemuzanu PF rogovera mapurazi aya kune veruzhinji vasina kuwana minda pachirongwa chekugoverwa kwevhu richibva kuvarimi vechichena richiendeswa kuvanhu vatema.
Minda tava kutora kubva mumaoko evashoma vanosanganisira mashefu naiwo vamunangagwa ravo purazi tinofanira kutora vosarawo ne 100 hectares dzimwe 350 dzopiwawo vamwe. We are not apologetic. Hapana chinokosha kuti uri president. You are just like anyone else. You are a human being just like me. So everyone must be ready to share. But nyaya yacho hama dzangu maZimbabweans moziva kuti ihondo yatatanga.
Vatsenengamu vashora kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika vachiti zviri kukonzerwa nekutadza kutungamirira kwebato rezanu PF pamwe neuori hwatekeshera munyika vachiti bato ravo richashanda zvakasimba kurwisana neuori. Semuenzaniso vatsenengamu vadoma muzvinabhizimusi vakuda tagwirei semunhu ari kuita uori hwakanyanya munyika avo vavati ndivo muridzi wemigodhi nemabhizimusi mazhinji munyika.
Tiri kuda kurwisa nauye uori kuti mbavha dzipinde mujeri ndori mwedonzo rebiro ndokusaka takaumba yatinoti Zimbabwe Anti-Corruption Citizens Task Force nekuti takaona kuti rimwe bandiko riripo harichakwanisa nekuti nairo ratomora futi. Hakuna organization iri corrupt munyika muno kunge zaki. Zvino kana mpurisa akuba achasunga mumwe ndiani? Ko kana gadhi akuba achagadha musha ndiani? Totsvagaira umwe mugadhi wokugadha gadhi.
Vashorawo hurumende yezanu PF nekupa zvizvarwa zvechina nebelarus mabhizimusi akawanda munyika asi zvizvarwa zvezimbabwe zvisina chazviri kuwana vachiti vekunze ava ndivo vari kungomora zvicherwa zvenyika asi zvizvarwa zvezimbabwe pasina kana kobirira zviri kuwana mazviri.
Asi utengesi hweMDC ini handichahuoni nekuti utengesi wandakuona ndohuri kutoitwa nezanu izvozvizvi iri kutengesa nyika kumachina takatarisa. Vari kutengesa nyika kumabelarusians takatarisa. Vari kuisa mainterest emaforeiners mberi yeruzhinji rwevanhu kumashure.
Vatsenengamu vashora hurumende nekurambidza mapato anopikisa kuungana asi ivo vachiita madiro ajojina pakuita misangano nevatsigiri vavo vati mitemo yenyika inofanira kushandiswa zvakaenzana kwete kuti patariswe kuti munhu anenge abuda mbamani.
Totadza kuziva kuti maregulations ecovid aya amakaisa vamunangagwa makaisira isu here kuti muwane kuti mbunyikidza kana kuti makaisa kuti agaidhe munhu wose nekuti mari mwezuro ano makanga muri kuguruve zvakare makanounganidza vanhu paureka mine in their thousands but kana yava fizi iri kuda kuungana iri EFF Zimbabwe iri kuda kuungana iri MDCT MDC Alliance ZPAP zvinobva zvanzi hamutenderwi kudarika 100.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafano bata chigaro chemutauri wezanu PF vamike bima kutinzwe pavamire nezvataurwa navatsenengamu izvi sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika pakuparurwa kwefizi nhasi panga paine vakokwa vabva kumapato anopikisa akasiyana siyana kunyange hazvo bato reMDC Alliance risina kuzotumira mumiriri waro pachiitiko ichi vanga vakamirira MDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaBenevolence Taisekwa vakurudzira kuti paite nhaurirano pakati pemapato anopikisa.
Ngatifambei tese semaopposition parties in Zimbabwe. Hence, masikati ano ndakamirira bato rangu. We are inviting you to any alliance, any coalition yetichaita munyika ino so long ita kubvisa the ruling party non zano PF. Musatya kuuya kuti tisangane titaure tionesane kuti
mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats muzvare Linda Masarira vatiwo kunyange mapato anopikisa awanda munyika mapato aya anofanira kugara pasi oita mushandira pamwe wokubvisa zano PF mumasimba musaridzo dziri kuuya.
Muono wefizi muono welidi asimaitiro atiri kuita zvindo anoita sei anosiyana saka saizvozvo ndinoda kuvimbisa kuti panokwana 2023 pachaita sungano yekubvisa ZANU-PF ende musungano iyoyo tinenge takamira chose vechiduku vakuru tichiti yakwana nguva yeleadership itsva ichabvawo kune vechidiki vane pfungwa dzitsva dzinoda kubatanidza mhuri yeZimbabwe
zvichakadai vatsenengamo vati havasi kuzopeta maoko vachisiya bato rezanupf richivarambidza kuita misangano nekuvavharira migwagwa kana vachienda kumisangano sezviri kuitwa mutungamiriri wemdc alliance vanelson chamisa vaenderera mberi vachiti havasi kuzorega ZANU-PF ichibirira musarudzo zvichakadai vatsenengamo vavabatabata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kushayikwa kwemabasa munyika kushungurudzwa kwevaimbova varwi vehondo yerusununguko kusamira zvakanaka kwehupfumi nezvimwe vakumbira ruzhinji rwezimbabwe kuti ruvaregerere pane zvavakatadzira ruzhinji zvinosanganisira kushungurudza kwavanoti vakaita vemapato anopikisa vasati vadzingwa muZANU-PF vatsenengamo vatiwo vari kutarisira kuti bato ravo richaita kongresi yaro yekutanga mwedzi unouya apo pavakatarisira kuti pasarudzwe utungamiri hwebato iri ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.